isusu sebatiro vanhu basitore MDC Alliance tinoona kuita kwakadai kuri kuita kunoratidza rudo kunyanya kubva kune vavakidzani vedu munozviziva South Africa inogara ichimira nesu panguva dzakaoma. Saka inyaya iri kubatsira vavakidzani mushure mekunge vaona kuti vavakidzani chiripo hapana pfungwa chaizvo chaizvo kubatsira vanhu hapana. Mukatarisa izvizvi ukoko kuchimanimani vanhu vakaputsirwa dzimba dzavo vakaenderwa nepropati dzavo vachiri kugara mumatende. 2 years dzapera hapana chiri kuitika, hapana zvakawanda zviri kubatsirika kunze kwezvinhu zvaidhonetwa nevanhu. Vanhu vaiendesawo madhembe, vachiendesawo zvinhu zvakasiyana siyana. Asi hurumende chaiyo chaiyo kuti pane zvairi kuita zvine musoro zvine fundudzo kuvanhu hapana. Saka totogamuchira kuita kwakadai kuri kubva kuvavakidzani vedu vane rudo vanoratidza kuti vanhu vakakosha kudarika nyaya dzezvematongerwo enyika. Kurarama kwevanhu neutano hwevanhu ndihwo hunofanira kuendeswa pamberi pamusoro pezvimwe zvese zvepolitics nezvakawanda wanda.
Tichitarisawo mamiriro akaita ukama hwezimbabwe nesouth africa tinoona kuti mazuva apera paimhenge paine kukakavadzana. Zvii zvamungataura nedanho iroro resouth africa?
Izvi zvevanhu vezanupf munoziva zanupf haigoni kuwirana nevanhu kuti inonetsana nemunhu wese. Makaona pai vakanetsana neeurope, vanetsana neamerica, vanetsana nesouth africa yacho, vanetsana nenyika dzakawanda. Saka asi chakakosha ndechekuti vanhu vemunyika imomo vari kutorana sei. Munoona vanotorana sevana vemuafrica. Mukaenda kusouth africa izvi mazimbabwenzi ariko akazara rikushanda zvakanaka kumakambanizi kwakawanda ende mazimbabwenzi mazhinji ari kumatop levels mabasa makuru kusouth africa vari kuita zvakawanda. Even masouth africans vanenge vari kuno vachiita zvakasiyana siyana. Saka ukama chaihwo chaihwo hwenyika tichitarisa vanhu vemunyika vano ukama hunenge hwakanakisa. Asiwo neyava munoziva zanupf haina ukama hwakanaka nedzimwe nyika zvakanyanya. Haina ukama hwakanaka nenyaya yekuti vanomumbimbinduka wokuda kuponda vana vavo. Saka dzimwe nyika dzisizvifariri izvozvo kana uri baba vanoshungurudza nekuvhurumbudza vana vemunyika mako.
Nyaya yekuti vanhu vachiri kugara mumatende vakawirwa netsaona muna 2019 munotii nenyaya iyi?
Hurumende haina yatoti disaster management system yakanaka nenyaya yekuti havanei nazvo kuti vanhu vapinda mutsaona. Pakawanda hakusi kuti kudai chete, mukatarisa kwana Cholocho, kwana Muzarabani, kwana Bhinga vakawirwa nemafashamu zvinhu zvavo zvikaparadzwa. Nanhasi vanhu ivava vari pakutambura. Nanhasi izvezvino hapana zvinonga zvikaitika kuburidza nehurumende kuti kuvanhu venyika vabatsiriki. Ndo zvatinotaura zvese kuti panoda hurumende inoda vanhu, pada hurumende yevanhu. Nekuti kana uri hurumende yevanhu unonga uchiziva zvido zvevanhu.